kuno kunyuwe kumavoto alifama zanaka kunyanya shukuru saya pana warukuru wana kana kutukana kana kukua jana. So it's peaceful. Zvinhu zviri kufamba zvakanaka tinotenda Mwari nazvo izvozvo.
Mungati zvii zviri kutariswa nevanhu panguva iyi yavanenge vari kuvhota?
Nyaya hombe inyaya dzeikonomi. Nyika ndo nyaya hombe nenyaya yevana yeabortion inyaya hombe iyoyo and inyaya yeLGBT nenyaya yematransgender ndo nyaya hombe dziri kudibhetwa. So inyaya iri kunetsa muAmerica iyoyo. But I will put up for another. By Mangwana, the president, the Kamala Harris, the record in the Donald Trump. So those who couldn't have school, Nizabutra, Norgo, Voters of Kanaka, Askuru, Wanga, Asku, Avanoguna, Tukana, Ochi, Shaudan, or Sidini Party, Apanaguru, Mume, Apanagita violence, those and draw five rows and Gumiva Monoma, Munazios, Yazuzo, Petravan, Wago, Quadana, Wagudini, Wagudini. Yo watu vote watu wakagazwa wudzimba dzavo